Mangwana na kanaka vateriri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manominations ayabuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza zvanga uchiitika.
Congress yeMDC mudunhu reMasvingo inodoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato vaElias Mudzuri, vachidomwawo kuti vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika kuudzanyiri hwavabhizisi chokwadi takabva uku, asi vachatadza kubuda zvachose kumusoro kuko kubva muurombo zvaramba izvi.
Mhuri yeZimbabwe yopembera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerutsununguko richiti vanhu vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. Tichakupai zviri kubva kuvateereri weStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Congress yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMasvingo yakadoma nezuro mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Congress iyi yakadomawo vaElias Mudzuri kuti vave mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vamudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndiva Morgan Commissioner navaUshman Ncube. Muzvare Tabitha Khumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vave sachigaro webato, ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. Valuk Tambori Nyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. VaCharlton Wende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato, ukuwo David Coulthard vakadoma kuti vakukwidze pachigaro chemubati wehomwe. Nhengo yeCitizen Alliance vaJoy Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu reMasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations ayabuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza zvanga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza mumwe chete wavanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kuti ndiye wavanga.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu reMasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rudoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota, vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavamupindu avo vakange vachiti vakabirirwa, asi izvi zvakazogadziriswa. VaChibaya avo vakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vakatiwo vakanonotswa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Bakuti nditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose, hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti Masvingo inzvimbo yakakura, matrakti emusangano vane interest yakakura chaizvo paurongwa hwekusarudza vatungamiri vavo. Saka ndingati tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaccreditation. Munoziva kuti musangano pauchiku wakura seweMDC, munhu wese anenge achikwidza anga daenda kundavo. Mazvisinei, vana veMDC vanohwisisa kutiri kubwira zamu ramai vedu kana tichiri yamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi avo vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeyekuti mhuri yeMasvingo inofanira kubatana, nokuti mukaona musiyano uripo kungopa mavhoti awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership chero vanhu vakwikwidzana so that tinova nemasvingo yakarongeka
vagumi vachange vachitevedzerwa navasimon Ziki munyori webato wakaitwa vaeria musendekwa mutauriri webato ari vaderek charamba uye madzimai achange achitungamirwa naamai nyaradzai mago nakamira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Mhuri yeZimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena asi rimwe gamba rehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti vana veZimbabwe vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. VaManyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo yeChimurenga uye vaive mumwe wevakuru vemauto ebato reZanu eZanla vanoti chakapinza vano muurombo kutadza kutongwa kwenyika kubva pakawanikwa kuzvitonga kuzere muna 1980. Vanotiwo hurumende yavaEmerson Munangagwa haina zvayati yaitira vanhu zvinovaburitsa kubva mumatambudziko ezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika zvavangati zvavanoti zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende yava Robert Mugabe avakabviswa pautongi nemauto muna Mbudzi 2017. Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasazoona kukosha kwezuva rekuzvitonga kuzere. Ngatinzwe hurukuru yataita navo tichitarisa zuva rekuzvitonga.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiriro wokutongwa nevamwe vedzimwe nyika muudzanyiriro wamabritish ichokwadi takabva koko asi matatadza kubuda zvachose kusunguko kubva muurombo zvaramba izvi kune tumhaswa tinobva ipapapa tekuti vanenge vachitonga varinyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko ivovo tishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva yakangoisa rimwe diri vaona kuti uyu mutana uyu wakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida kunyanya papa paakati tiri kushayiwa 15 billion vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogwesa kwa 15 bhiriyoni sei izvi tine mapurisa izvi tine CIO izvi tine masoja vakakomberedza chiyadzwa dambudziko rakune zai zvinoizvi vajonga ndere mabureaucratic capitalist kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukutripa maasset enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo ndopane dambudziko apa.
Saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yava Robert Mugabe?
Musiyano wacho wapa wakakura yava Robert Mugabe zvaiita kudhara uyawo aiti akaona kuti ukwata kuenda kwenenge kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani. Musiyano manje uripo ndokuti kwava vari pava vapedza zviriti zvokuti dhizi rakatiita $33 ramuziri $37 kuti zvino vachagozofamba vangani asi vanhu vagoenda kunovata hupe dzeumambo tiwepato pasi saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza ndivo zvaini kuti anonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictator anenge ari madictator asi kuikonomi kukunenge kuchivakika zvakaa zvakaita kuna nasouth korea zvaziya haikona izvekuti you set up a cabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepared to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita maelegensi takabatana neambi yedu vezapa tiri kurwa navo.
Tingati here bato rezano PF riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yeChimurenga kana kuti pane zvashanduka?
Far from it, kutobva kure chaiko chaiko. Ii ndingatoti zvatova opposite pane zvatakange tichifungira. Regai ndikupei mufananidzo. Karioke kuti kune nzira dzamasoja kuti masoja munofanira kunge muine humility. Masoja erusunguko ndo yatingati nuclear the national army asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakazunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja papi kwei asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe national army dai zvakanzi Zimbabwe people's army county people's defense force zvingadei zvakachinja mafungiro ako izvino dokutirini yako manje yaa dokutirini yerepression yaa dokutirini yefascism yekuti musoja anaita trigger hipi kusanyara kusasa kuchengeteza upenyu wa wanu pana kutungo chidivirira wanu ndio wakwenda kwenda kunopfura wanu ndio pandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite
zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero imi muri kutarisirwa kunge muchienda here kumhemberero idzi
pandiri papo pandiri ndinavuya nge ndinewe eri kana ndine shamwari yangu nange ndine mudzimai wangu ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingorehe chete kuti munhu wese ngaaende kustadium ipo pavari ipapapo vanhu vanoita mudangariro dzavo iko kumawadzi jaiko chaiko kuna vanhu ndokune vanhu ndokune macelebration chaiwo iyo gleya yekuenda kumastadium yai kungoenda kunoumba makaruti paya paya kunoumba makaruti chaiko 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 hatifarire independence tiri kwatiri
vanga vari mumwe varwiri wehondo yerusununguko vabernard manyadza vaizivikanwa nerokuti paka chipoera munguva yehondo vari parunare kuwedza nestudio 7 tombotarisa mimwe yemisoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana emunyika bepanhau reherald rinoti mapurisa akawanda aitwa mumigwagwa mikuru yenyika pamberi pezororo rekuzvitonga kuzere pamwe nereeaster kuitira kusimbisa kuteverwa kwemitemo yemumigwagwa bepanhau renewsday rinoti chirongwa chekudzivirira kutanga kwekorera mumatunhu akakanganiswa necyclone idai anoti chimanimani nechipinge chakatanga nezuro pachitarisirwa kupiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi kuvanhu vanodarika mazana mana nemakumi masere ezviuru zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri
manhera akanaka manhera akanaka studio 7 kwakadiwo kumana enyika kwese kwamuri koko akadiniwo mabasa aiwa ini ndini Clive mo matinyara ndiri ku Cape Town tiri kungoshuvira kuti dai nyika yedu yanaka tazodzokera kumusha tasuwa hama neshamwari mukati mekumusha
makadii wari pastudio 7 tiri kutoshamisika kunzwa kuti chingwa chakwira zvakare chingwa chakundisapa $3.50 komana zvinhu zvakurwadza izvi kurarama aiwa ndiri parushinga business center ndakenda
makadii vapakuri vechirongwa zita rangu ndirepewo chirandu ndoda kutaurawo pamusoro pevechidiki vari kutora zvinodhaka zvinhu zvinoshungurudza chokwadi kuti munyika medu hamuna mabasa mainvestments aya aitaurwa kuti vachauya kuzoinvesta munyika havana kuuya zvino vechidiki vanoparara nenyaya yekuti vachange vachida kuzama pfungwa dzavo dzireruke hurumende ndiri nedambudziko rose rirasvika kuti vechidiki vatore zvinodhaka handizivi kuti mutungamiri wenyika achapagadzirisawo sei nevanomupawo mazano vanomupawo mazano api vachitarisa mamiriro akaita nyika nokuti makore ese atarasikirwa nemari dzaifanira kunge dzichibhadhara taxi nemakambanisi nevanhu vanoshanda mumakambani yayo yakawandisa ngavadzikise pesendeji yetaxi yavanotorera makambani voita mutemo wekuti usazopfume mangwana wakachinja nokudaro nyika inogona kusumuka vechidiki vanogona kuwana mabasa naizvozvo vanogona kusiya zvinodhaka zvose zvavanoshandisa nyika yoenderera mberi
yes anikoma hove makasimba here kwemusenda inokutsoka but you can't relate stress nemadrug there is recycling these days unongona anangoenda kwanhonga mapepa kana maplastiki town mamakareven in locations there then you recycle then you get money now mari yavari kuwana kunotambisa chinonotenga madrugi vachishuta vati vanhu veare legal stress but it's only for a matter of time yekuti unongodhaka wongovharika even though kuchinza kuna mabasa but we must also try to do something with our heads and our minds not kuti tigare tisingozvibharira kumba tisika zvimwe zvinhu zvisina basa zvanenge like now the dignity of our country is getting right to the pit this is not right what other guys are doing
makadi zvenyu vestudio 7 inii ndinonzi maimutatu ndaichikumbirawo rubatsiro rwenyu panhau yezvataurwa zvevana vari kusevenzesa zvidhakamizwa neniwo ndinonzwa kubatikana zvikuru vana vedu vachisevenzesa zvidhakamizwa ndiri mumwewo mubereki ane mwana ari kusevenzesa zvidhakamizwa pane ino nguva handizivi kuti ndingayamurikewo sei
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno ku Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations adoma chipangamazano chinokosha vaNicholas Haysom kuti vabatsire munhaurirano dzekutsvaga runyararo muSudan, umo mauto akabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika kwenguva yakareba vaOmar al-Bashir svondo rapera. Zvizvarwa zvemuIndonesia zvatanga kuvhota nenguva dza 7 mangwana nanhasi enguva dzeko musarudzo huru pasi rose kuitwa muzuva rimwe chete. Kunyange hazvo moto mukuru kwazvo wakapisa chechi yeNotre Dame iri muParis kuFrance nemuvhura usiku wakaparadza denga rechivakwa ichi vakavanda kusanganisira chizvaro cheZimbabwe chinopinda kereke Roman Catholic Church Father William Guri vanoti vanoshamisika kuti hapana upenyu wakarasika. Father Guri avari muAnapolis mudunhu raMaryland muno muAmerica vanotiwo zvichengetwa zvinokosha zvakawanda zvaive muchivakwa chine makore anodarika mazana masere nemakumi mashanu ichi zvinosanganisira korona yeminzwa inonzi yakapfekedzwa Ishe Jesu Kristo pavakaroverwa pamwe nemapfupa evasande vechitendero ichi aichengetwa mukereke iyi zvakanunurwa kubva kumoto uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Asati zvaunyatsozivikanwa pane mainvestigations anzi nevakuru aitwe, asi pari zvino vari kunyanyofungidzira kuti ingadai iri accident yakaitika pavashandi, nekuti pane basa rokugadzirisa kana kuti restoration ranga risiko pacathedral iyi. Saka zviri kunyanyofungidzirwa kuti ndopanogona pakabva moto wakapisa imba iyi.
Tinozwa kuti chivakwa ichi ranga riri dura rekuchengeterwa zvinhu zvakakosha kwemakore akawanda, tichiona kuti iyo cathedral yanga yane makore 850 zvichireva kuti ranga riri dura renhoroondo dzakawanda. Zvii zvakaburitswa nezvakapararira muchechu?
Ndanzwa kuti hanzi mifananidzo mizhinji yakaita semapaintings nemamwe matreasures nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvinenge zvirimo zvakadaro semapfupa evanhu vanonzi vangwari vakarurama vasande zvinoereswa muchitendo chechikatorike. Zvizhinji zviri kunzi zvakaburitswa nevanorwisa moto waya mafiremen vakakwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda. Uyezve pavanga vaita basa rekugadzira iri pane mastatue zviumbwa zvevapostori zvanga zvakafanoburiswa kudhara kuitira kuti basa iri rigadziriswe. Saka zviri kunzi izvozvo zvakapona zvanyanyotyirwa kunzi zvinhu zvakawanda zvichaparara mukuzotarisa kwavaiita mushure mwunge moto wadzima wana kuti hazvina kunyanyoparara sezvanga zvakafungidzirwa. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pari pakanaka ma-stained glass windows, mawindo aya anopenya-penya emachechi mazhinji acho arimo, atare ichigere zvakanaka, haina kunyanyobatwa-batwa. Saka ndofunga zvinhu zvakaparadzwa zvinenge zvishoma pane zvaifungidzirwa zvakaparadzwa.
Chiri kunzwawo kuti muchivakwa imomo ndo maichengetwa nguo dzakanga dzakapfekwa naIshe Jesu Kristo nguva yavaroverwa. Ichokwadi here icho?
Chokwadi chipo ndechekuti ndaza yeminzwa ndo inonzi yanga ichichengetwa imomo, iyo inonzi haina kuparadza. Ndaza yeminzwa yakapfekedzwa Jesu musoro meme inonzi yanga iri mukathedra imomo, ndiyo yega hazvimwe hanzi kwete, asi ndaza chete ndiyo yandinoziva kuti yanga irimo.
Chiitiko ichi chingakanganisa zvakadii kufamba kwebasa reRoman Catholic Church?
Ndofunga chichati kanganise zvakanyanya pamafambiro ebasa Roman Catholic Church, nokuti svondo rino iri ndo ratinoti Holy Week, ratinoita yatinoti Easter Triduum, mazuva matatu akanyanyisa kukosha chaizvo muchitendero chedu chechikatorike. Saka mazuva iwayo ndo panonyanyodiwa chaizvo chechi zvikurukuru, chechi hombe dzakaita seii. Ndo patinoita manamatiro edu atinenge takanyatsoungana tese tichiteedzera nhoroondo dzekutambudzika nekutishira kwakaita mambo edu Yesu Kristu. Saka kuva vasina kwekupindira idambudziko sezvamunoziva manamatiro edu echiRoma mumakore akawanda tajairira kunamata muchechi yakanyatsovako. Saka chechi yakaita seiyo inotadhamu iyi inofarwa kunge iri nzvimbo yakakosha chaizvo manamatiro avanenge vachiita paEastern. Saka kunge vasinayo ndofunga izvo zvavatori mushishi rekuedza kuona kuti mamwe maservices oitwa kuchechi dzipi dziri padhuze.
Kuvakurudza kana kudzosera chivakwa ichi pachachiri kungatora nguva yakadii?
Ini ndiri kutarisira kuti kunogona kuti kurumidzei kuitika, nekuti maunzwira anda ndichito hangu ichiteerera nhau mari inenge iri kubuda chaizvo, vanhu vabatikana nazvo uye vari kubvisa mari dzine mvuri dzekuti basa rizobatsirizvo. Chanda ndichityira ndechekuti dai papa pasina mari yacho zvaigona kunetsa, asi nemabudiro ari kuita mari nechido chikuratidzwa nevanhu vakawanda zvikuruwo vane mari ava nevane ruzivo rwepamusoro zvinogona kuita kuti ikurumidze kugadzirika. Ikozvezvi neteknoloji yapo, mari dzacho dziri pahadzo, nechido chacho chiripo, handioni chinyanyotora nguva yakareba isati yapera kugadzirwa zvakare.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari vekereke Roman Catholic Church, Father William Guri, vari parunare muAnapolis muno muAmerica neStudio 7. Murume akapisa makereke matatu anopindwa nevechitema kuLouisiana, Holden Matthews neZuro, akamiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutanga moto mitatu iyi uye neruvengo. Mapurisa anoti pane humbo hwakawanda hunoratidza kuti Matthews, uyo ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa, akapara mhosva idzi. Mutongi wedare redzimhosva akatongawo kuti Matthews auye kudare musi wa18 Chikunguru. Makereke akapiswa naMatthews akakosha nekuti akavakwa zana remakore apfuura. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church iri muBaltimore mudunhu reMaryland kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Hazvinonzwisa tsitsi kuti pane munhu angade kupisa panosanganira vanhu vachizvinamatira. Pasi rose riri kusuwa nekutsva kweNotre Dame Cathedral kune Greek kuFrance mumavhiki apfuura aya. Pamwe pane makereke anga akapiswa kuLouisiana. Zvinosuwisa chose kuti kereke dzekuLouisiana dzakatsva nokuda kwekuti pane munhu anga neruvengo rwakamusunda kuti ava anopisa kereke iyi. Kutsva kweNotre Dame vari kutaura munhau vari kuti yanga iri accident. Zvisinei, pano kusuwa kuripo pasi rose pane vanhu vanokoshesa basa rinoitwa nemakereke.
Mukomana uyu akabatwa hake sokuzova kwamunoita, asi mubvunzo wandiinawo ndiwo kuti chii chinenge chaitika mupfungwa yomunhu kuita zvinhu zvakadai kukereke? Zvinotora chii kuti munhu afunge kuita zvinhu zvakadai?
Mabasa erima akawanda pasi rose. Varipo vanhu vanenge vasvika pakuve neruvengo nebasa rinoitwa nekereke. Ruvengo rwaHolden Matthews ari kunzi anenge ndiye akapisa dzekereke idzi. Ruvengo rwake runobva pakurasikirwa nerutendo. muna 10 kuraskiro kwerutendo wake ndokubva kwabatana ne Ruvengo kuvanhu kudzikereke zvakare kuRuvengo rwakananga vanhu veganda dema zvinosuwisa chinhu chirimo muno muAmerica chagara chichida kuti muno muAmerica vanhu vatsvage kuvandudza magariro evanhu vakasiyana siyana vechirungu veganda dema nevese vese vana vamwari vachiziva kuti vese vakasikwa naTete.
Imimi somunhu weshoko somufundisi, kana muchiona zvinhu zvakada zvichitika, munoudza chii kuvatendi venyu? Munoti chii kuvatendi venyu pamusoro penyaya yakaitika seya Matthews?
Shoko randingataure kuvatendi ndekuti rangarirai kuti kereke hadzizi dzimba dzatinovaka. Dzimba dzatinovaka matinosanganira dzimba dzinokosha hongu, asi chinokoshesesa ukama ruripo pakati pevanhu vose vakasikwa nemufananidzo waMwari. Kutsvakwa Notre Dame kwangori accident, kutsvakwe dzikereke dzekuSaint Landry Parish kuLouisiana kwakaitika nokuda kweruoko rweRuvengo. Zvisinei, zviitiko zvese izvi zvinotirangarisa kuti zvatinovaka hazvigare nokusingaperi. Dzimba dzichatsva, dzichaputsika. Chinokosha ndechekuti nerutendo runogara nokusingaperi.
Vanga vari mufundisi Isaac Mwase veBaltimore Baptist Church muMaryland muno muAmerica, vari parunare naTanano Kavande weStudio 7.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me it seems. Chinza, chinza, chaka ipa. Ya ya I, ya tuneta. Lera ima, nemu kaka. Ino fuma yonkuruma. Dance boy, maya dance boy. Is this a fake romance boy? When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Light at me with love in your eyes. Want it by, fire, moyo. Want it dry, sazoro. Rera ima, nemu kaka. Ino fuma yo kuruma. Dance boy, am I a dance boy? Is this a fake romance boy? Bang boy, am I a bang boy? Am I your ATM boy?
Nako kambo akilizi kubva kuna Amara Brown tabatasuka kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera rigai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Congress yeMDC mudunhu reMasvingo inodoma mutungamiri webato Nelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yavana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehonde rusununguko richiti vanhu vachiri muhonde yekuti vabude muurombo. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Gives Dube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.